See right after the international news.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 22/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakaramwa mabasa.
Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo muzvipatara nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Apo chirwere checoronavirus chiri kuramba chichikura munyika.
$2 asira manyuwa naye ndatoarambirwa kumaketi. Pane ndatosiira apapo kuti vamwe vanoti anogona kunoashandisa kwada kuenda kumashops uku. But maketi chaimwe chaima ndabva arambwa $2 aya. Vari kuti anoshanda kubhengi.
Vamwe vanhu munyika voenderera mberi nekuramba mari dzemabondi notes.
Tiri kuti isusu kana hurumende iriyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo. Hurumende iyo ngaivayambire nekuti munoma China hangazogari achiita izvozvo.
Chimwe chizvarwa chekuChina chopfuura vashandi vacho kugweru zvokonzera mutauro munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489, vafa vari vatanhatu kana kuti 6. Vanhu vapora vave makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu vavhenekwa utachiwana uhu vadarika zviuru makumi matanhatu nezviviri kana kuti 62,000. Asi zvinhu muzvipatara zvinonzi hazvina kumira zvakanaka sezvo vamwe vana chiremba navana mukoti vachiri kuramwa mabasa. Vana mukoti ava navana chiremba vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Asi vachitaura nebepanhau reHerald, mutevedzeri wemunyori mukuru wedare remakurukota vaGeorge Charamba, vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazvipira kuona kuti vashandi vehurumende vatambiriswa mari iri nani. Vacharamba vanoti mari yakawedzerwa nehurumende vhiki rapera kuvashandi haimisi nyaya yenhaurirano yekuwedzerwa mari kwevashandi. Asi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuona kuzvipira kwehurumende panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kana vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi ravo Dr. Gibson Mushanga sezvo vasina kupindura mubvunzo yatavatumira paWhatsApp. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Zulu Studio 7 abata munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi, muzvipatara zvedu amuna kumira zvakanaka. Vashandi vehurumende vehutano vachiri vachakaramwa mabasa kubudikidza negwaro ravakanyora vakasaina musi weThursday last week vachidimanda mari muhoro wemaUS dollar.
Pane musangano wamakwanisa here kuti muite nehurumende nezvenyaya?
Kusvika pari nhasi hapana musangano watovadedzerwa nehurumende kugozotaura zvichemo izvi zvevashandi pamwe chete nevanovamiririra. Tiri kukurudzira hurumende kuti kudai ya ita nekuchimbikidza kudaidzira musangano uyu kuti itaure nevanomirira vashandi kuitira kuti nyaya idzi dzigadziriswe vanhu vakwanise kupiwa mari dzinokwanisa kuvararamisa vachienda kumabasa vagonora pavanhu nekuti pari zvino muzvipatara medu varwere vanoda kubatsirwa navana mukoti vari kutambura vachishaya anovabatsira.
Sika iyo hurumende inoti iri kutoshamisika kuti imi muri kuura mwamabasa nekuti makangozviita zviri zvechimbi chimbi.
Hapana kushamisika kuri kutaurwa apa nekuti mari dzakatambirwa nevanhu ma2500 ma3500 imari dzekuti hadzikwanisi kutora mushandi kusvika kupera kwemwedzi and zvinhu zviri pachena kuti mari idzi hadzikwani and kubva patakatambira mwedzi wakapera muna May kusvika mwedzi uno muna June zvinhu zvakwira zvokuti muzvitoro zvokuti makuriro azvakaita iwayo hakuna asiri kuzviona angatoshamisika munhu anonga asiri muno muZimbabwe kana ari munhu ari muZimbabwe munhu anozviziva kuti zvinhu zvakakwira zvakanyanya zvokuti hazvisaita pasina tarisiro yekuti mushanda angatambira mari iri pasi paya akatambira muna May oitambira muna June izvo zvinhu zvakwira zvokuti dhu. Saka nyaya iyoyo haifaniri kumhuka chamadza kana munhu. Inyaya yekuti inotoda kuti hurumende iuye tigare pasi titaurirane. Vaise mari yekuti vashandi vakwanise kurarama, vakwanise kuuya kumabasa vagoshanda.
Asika vamwe vari kuti imi savana mukoti makatora mhiko yekubatsira varwere. Nekudaro kuda kuramwa mabasa kunogona kukanganisa zvikuru utano hwevanhu vakawanda munyika umu.
Vana mukoti vanhu vanofanika kushanda vakaguta, vanofanga kushanda vasina stress, vanofanga kushanda psychologically mentally vari stable so that vanokwanisa kubatsira varwere nekuti varwere vanhu vanoda kubatsirwa nemunhu akasununguka ari kufara asina stress kuitira kuti pasaita mamistakes akawanda nekuti tinodila neupenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nezvanhatu kana kuti 306,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvisere nezana rine gumi nevashanu kana kuti 8,115. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 146,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 8.9 million. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inotumwa America ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nezvisere kana kuti 468,000 vapora vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mana kana kuti 4.4 million. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye kugara kwakanaka musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ mudunhu remasvingo amaishela Chirisamhuru vasungwa nemapurisa anhasi kumasvingo kwakare mushure mekuratidzira kwaitwa nevarairidzi mudunhu iri vachida kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica. Gweta riri kumirira amai Chirisamhuru vaMartin Mureri vekambani yemagweta yeMatutu and Mureri vanoti amai Chirisamhuru vari kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga uye vanga vakachakachengetedzwa pakamba yemapurisa yeChikato paine tarisiro yekuti vachazoendeswa kudivi rematikitivha reLaw and Order. Varairidzi vanodarika zana nemakumi mashanu varatidzira pamahofisi edzidzo mumasvingo vachiti vanoda kuti hurumende ivape mihoro yavo nemari yekuAmerica inoita madhora mazana mashanu nemakumi maviri pamwedzi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Hurumende yakawedzera vashandi vayo mari dzemihoro svondo rapera Asi mari iyi iri kurambwa nemasangano ose anomirira vashandi achiti havana kutanga vagarwa nawo pasi. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yagara iri kuronga kusangana nevashandi vayo kuti vazive nyaya dzemihoro mwedzi uno. Munyori wesangano reATUS vaRobson Chere vanoti pari zvino nhengo dzavo chete ndidzo dzaratidzira asi vane tarisiro yekubata nemasangano evashandi mune ramangwana. Vachere vanoti vacharatidzira nyika yose kusvika hurumende yavabhadhara mihuro yavo nemadhora ekuAmerica aivanoti anokwanisa kutenga. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nasi isu sesangano rinomirira varedzi vekumaruwa tavanongoti tichapinda mumigwagwa tichiprotesta kuratidzira nenyuto yemari yatiri kutambira. Muhoro watiri kutambira unowa muhoro usina zvauri kushanda. Tiri kutambiriswa mari yatinongoti yakangofanana nemutere wembwa isina kana chekuti ingashande chii. Saka mukuratidzira ikoko kwaitawo kuti dzimwe nhengo dzedu dzowanikwe dzichasungwa. Kutaura kunotina provincial secretary wemasvingo province vanova agenda secretary wari watori mukati memaoko emapurisa kutaura kwatiri kuita izvozvi. Gweta riripo riri mubishi kumira kuti vaone kuti vachaburitswa here asi vari kuchanjwa nepublic violence ndo chaji yawapiwa pari zvinozvi.
Chii chaita kuti mupinde mumigwagwa? Vachere tichiona kuti hurumende ichangobva kuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro.
Chaita kuti tiratidzire inyaya yemihoro yatiri kutambira mishoma nini isina zvainoshanda mari isingabatiki mhuri dziri kufa nenzara isu vashandi tichitadza kana kuwana chokudya nekuda kwekuti mihoro yatiri kutambira mishoma. Izvo zvekuti takawedzerwa mari, mari yatakawedzerwa isu hatina kuitambira nekuti hapana nhaurirano dzanga dziripo panyaya yemari iyi. Uye zvekare isu hatina kumbobvira takumbira kuwedzerwa mari asi takangoti isusu zvinhu zvese zvaakutengeswa muma-United States dollars. Saka hurumende ngaitipe mari yedu iri muma-United States dollars sekuwirirana kwatanga takaita ivo vakawandika vachatyora chibvumirano ichocho. Saka isu kuratidzira kwatiri kuita hakuri pamutemo uye ticharamba tichienderera mberi.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here mukuratidzira kwamuri kuita ukuvachere?
Kuratidzira kwatiri kuita isu tiri kuratidzira tichifamba nenhunha dzedu sevashandi. Saka hazvinei kuti munhu anova weorganization ipi kana angori mushandi ari kunyunyuta anenge aripo achikurudzirwa kunge tinge tichiratidzira tiri pamwe chete. Hongu hazvo kuti mamwe masangano haasati aburitsa mastatement ekuti vari kufamba nesu here pachirongwa chekuratidzira. Asi isu mukuratidzira kwatiri kuita tine vakawando vari kutobva mune mamwe maorganization vari kuuya vachiti nyaya dzevashandi dziri kutikanganisawo isu vashandi siri panguva yakaoma. Saka ngatiratidzire tiri pamwe chete uye tiri kuzvitambira zvikuru kuti mukufamba kwatiri kuita iyi yava nyaya yemawekers, yava nyaya yevashandi zvisinei kuti uyu ndowekuATUS, uyu ndowekuPTUZ.
Vanga vari munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare neStudio 7. Nyaya yanga ichitarisirwa kunzwikwa mudare nhasi yekuti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe vanove nhengo yeMDC Alliance nemutevedzeri wasachigaro wesangano revechidiki reYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri pamwe nemutevedzeri wemurongi wemabasa muzvare Netsai Marova vamiswe pamberi pedare yatadza kufambira mberi. Gweta revatatu ava vaJeremiah Bhamu vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vachuchisi vehurumende vati vanga vasati vagadzirira kupikisa zvavakatura mudare zvekuti vatatu ava vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vabhamo vati vave kutarisira kuti nyaya iyi ichapinda mudare mangwana. Vatatu ava vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori asi hurumende inoti vari kureva nhema kuti vakapambwa nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika. Hatina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende, vakumbira ihodzi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Ma makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Kunyange hazvo gurukota rizvikuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vanhu vatambire mari dzakanyorwa kuti bond notes, vamwe vakawanda munyika vari kuenderera mberi nekudziramba vachiti vanoda dzakanzi dollars. Mari dziri kurambwa ndedze madhora maviri nemadhora mashanu uye dzesirivha. Vanhu vari kuti vanoda itsva dzemadhora gumi nemadhora makumi maviri dzakanyorwa kunzi Zimbabwe dollar. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kurambwa kwemari iyi kwasiya vanhu vakawanda vachitadza kutenga zvinhu muzvitoro zvakawanda nepamisika. Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikonohono amai Mata Toriro, avo vanotenga nekutengesa zvirimwa vanoti varambirwa kutenga nemabhondi aya vachinzi haachashanda sezvo vavanotengera vachizoashandisa kutenga madhora ekuamerica kwavanohodha.
$2 asira manyuwa naye ndatoarambirwa kumaketi pane ndatosiyira apapo mwami utanogona unoashandisa kwada kuenda kumashops uku but maketi chaimo chaima ndabvo arambwa $2 aya vari kuti anoshanda kubhengi haashandi kumaketi haashadiwa because ivo vanokwanisa kuashandisa kutenga US because ivo vari kuti zvinhu zvavo vari kuhodha neus so ivo kuti vakwanisa kuzotenga US havasi kukwanisa kutenga US saka $2 akudhara akanzi bond aya haasi kutambira.
Amai Toriro vanoti kurambwa kwemari iyi kuchakonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire sezvo ivo vachatangira kutengesa zvinhu zvavo kubva pamadhora mashanu zvichikwira.
Which means kuzvazvakureva zvakureva kuti chinhu chese chakutangira pa $5 hakusisina chinhu che $2 kana ini chinhu zvandahodha handakunoisa makapu yangu ndangotangirawo pa $5 kuti ndiavoid $2 handikwanisa kumudza munhu kuti handisoda $2 asi ndongomudza kuti $5.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemitengo yakasiyana. Kana munhu achitenga nema$2 mutengo wechinhu unenge uri pamusoro zvichienzaniswa nemunhu ari kutenga nemari itsva yema$10 kana ma$20 sematauriro aamai Sheuta Chipuriro.
Then kana wakuya nema$2 chakukwira changa chiri 25 cha 30 changa chiri 30 cha 35 changa chiri 35 cha 40 nema$2 madola vadomaona.
Masoja anonzi ari kumbofamba vachimanikidza vanotengesa muzvitoro kuti vatambire mari ikidzi asi izvi zvinonzi hazvisi kushanda. Mumwe mutengesa asina kuda kudomwa nezita anoti vave kutengesa rimwe ziso rakatarisa kuti masoja havasi kuuya here. Hachina kunzwa divi remasoja panyaya iyi sezvo mutauriri wemasoja vaAlfios Makotore vanga vasingabatike pambozha nhare yavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchichwa vanoti zvekumanikidza kuti vanhu vatambire mari hazvishande uye hapana kwazvakamboshanda pasi rose.
Zviro zvino hurumende yakabvumira kuti vanhu vashandise maUS dollars kutenga nekutengesa. Saka unoona kuti tinoona kuti vanhu vakawanda vanotengesa vakuprefera kana kuti vakunyanyodadaviravo kuti vagamuchire maUS dollars kudarika kutambira mari yemuzimbabwe. Rimwe dambudziko raitikawo futi nderekuti musystem medu mane zvakuita semune mari mbiri dzemuzimbabwe iyo yakanzi bond note neiyo yakanzi isina kunzi bond note. Saka iyo yakanzi bond note vanhu vakawanda vamwe yafa dzaapfungwa dzekutya kuti mangwane nongomuka isisashandi.
Vakuchitwa vanoti hurumende inofanirwa kugadzira mari hombe vachiti manyepo kuti kuve nemari hombe zvinokonzera kukwira mitengo kwezvinhu vachiti pari zvino pane mari diki asi mitengo iri kungoita chamuramba mhuru kukwira.
Inflation
inflation kukwira iri kukwira mazuva ese nemanotsi madiki wawo hatiri kuti ndiwa aripo but inflation iri kuramba ichikwira.
Mashoko kuvatore venhau, Reserve Bank of Zimbabwe yakati vanhu vanofanirwa kutambira mari yose nekuti iri pamutemo. RBZ yakatiwo vane mari diki idzi vanokwanisa kuenda kunodzichinja kumabhanga. Kurambwa kwemari diki kunonzi kuri kuitikawo mumaguta akawanda anosanganisira Masvingo, Mutare, Karoi, Kadoma neBulawayo. Vemichovha inotakura vanhu vave kurambawo mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa chenyika yekuChina chinove mukuru weimwe kambani inoita zvekuchera goridhe chakasungwa mushure mekunzi chakapfuura vashandi vaviri pamaofisi ekambani iyi mugweru nezuro mangwanani. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gwaro remapurisa riri mumaoko eStudio 7 rinoti chizvarwa chekuChina ichi vaZhang Shuelin avo vane makore makumi mana nerimwe yekuberekwa vakapfuura vaKenneth Tichaona vane makore makumi matatu nemapfumbamwe navaWendi Chikwaira avo vane makore makumi matatu nerimwe. Gwaro iri rinoti pakaitika kusawirirana pakati pavaZheng nevashandi mushure mekunge vati vaizovabhadhara nemari yemunyika ivo vachinzi vakange vambovavimbisa kuvabhadhara nemari yekuAmerica. Mukunetsana uku vatichaona vanonzi vakada kuenda kuna vaZheng vachiratidza hasha uye mumwe mupurisa anochengetedza nzvimbo iyi vaBlessing Manyeruke vakada kuvadzora asi vakakundikana. VaZheng vakazobudisa futi diki yavaive nayo ndokubva vapfuura vatichaona katatu pagumbo rerudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe. Vanonzi vakazokava vatichaona nebhutsu uye vakaridza zvepfuti yavo vakanangisa kuvashandi vaive vakaungana rimwe bara rikakuvadza vachikwaira pachirebvu. Vatichaona vari kurapwa vari pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira mugweru asi vachikwaira vakarapwa vakabuda muchipatara. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Inspector Joel Goko, vabvuma kuti pane nyaya yakadaro yakaitika. Asi vati havangakwanisi kutaura zvakawanda kusanganisira kuti vaZheng vachaenda kudare rini. Vati nekuda kwekuti vaZheng chizvarwa chekune imwe nyika, zvose zvine chekuita nenyaya iyi zvinotaurwa nemuzinda wemapurisa kuHarare. Muzinda weChina muZimbabwe waburitsa mashoko kuvatori venhau uchiti uri kushushikana zvikuru nechiitiko ichi. Muzinda uyu wati unovimba kuti mapurisa achaferefeta nyaya iyi zvizere uye haizi kuzokanganisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Muzinda uyu wati hapana munhu ari pamusoro pemutemo, asi muzinda uyu wangotaura nezvekupfurwa kwemunhu mumwe chete. Mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mudunhu reMidlands vakuda kwashe munengiwa vati kunyange hazvo nyaya iyi ichiri mumaoko emapurisa vanoshora chose kwavati kuisa mutemo mumaoko avo kunoita vakuru vakuru vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vakawanda vari munyika. Vati sangano ravo harizopeta maoko richirega vanhu vekuChina ava vachiita madiro ajojina munyika.
Izvozvo hatizozvigamuchire ende izvozvo tichazvirwisa. Tiri kuti isusu kana hurumende iriyo inovatsigira kana vari shamwari dzehurumende iripo, hurumende iyo ngaivayambire nekuti muno maChina haangazogari achiita izvozvo. Isu sezvesitu tichimatendera.
Hurumende yebato rezanu PF inoverenga nyika yeChina pakati penyika dzaine ushamwari hwakakura nadzo, asi pave nenguva yakareba vanhu munyika vachigunun'una nekwavanoti kusabatwa zvakanaka kwevashandi vemuno nevemakambani ekuChina. Ndakamirira Studio 7 mugweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe vanorarama neHIV AIDS vanoti vari kusangana nedambudziko guru rekushaya mimwe mishonga yavanopiwa kuzvipatara nemakirinika ari pasi pekanzuri yeHarare. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vari kusangana nematambudziko aya ndiva Sebastian Chinaire. Avo vanogara kuWarren Park vaChinaire vanoti vave nemazuva akawanda vasina kunwa mishonga miviri yavanopiwa kuWilkins Hospital zvokuti vava kutyira utano hwavo uhwo hwanga wagadzikana zvakanakisa.
Takatanga chiti zitika enda kundo collecta mishonga edo nzizo. Mkwanisa kuwa na mishonga ye 1 week chet. Neguti yanga jishota nguwa yoyo abakava ndo ya inez. Atazi yanga ichwanika. Kuzoti last Thursday pataka enda kwa kare kwa kochi. Ndo collecta futa po 1 week supply. Dupataka uzo unza mishonga apasina za chose. Atanas kwa kuna kupa abakava ilipo bata atanas akusisina. Saka mutu enda mundo tenga.
Vachi naire vanoti, vaka uzwa kuti vaende kunotenga mushonga uyu kuma chemist. Asi vakataza kuutenga, nokuti mari yacho yaidiwa ndeye ku America iyo vakange vasina, sezvo vasisa shande.
Apana kuonuona atazi yacho 1 week supply in less than $25 and kwanisa kumbokwanisa kuwana mari yakafana iyo $25 a month. Saka takutotya kuti kushota kuri kuita mishonga iyoyo ichatidzorera kumashure ichaita zvakare kuti tikwanise kuzotadza kuona pilisi iwayo todzorera the whole struggle ye HIV and AIDS fight kumashure.
Vachinaire vanoti vanhu vese vari pamishonga yeatazo neabacavir vari kutadza kuwana mishonga iyi zvokuti havachaziva kuti voita sei.
Takutoshika kuti hakudzokera kumashure zvakare ndozvinhu zvanyanya kunetsa izvozvo. Takatoti one day zvokutoti vese munhu wese ari kutora combination yandotora inini havana kutombowawana zvokuti chete tinobva munziro dzakasiyana siyana tese zvokuti panapa dangwa chigara muwaren pak pano vamwe sendaikwanisa kutaurira.
Vachinaire vanoti vanhu vakapiwa nhamba dzokuti vapote vachifona vachibvunza kana mishonga yavo yaveko.
Abva pane mimi mangwana chachayo kana kuti Monday mukaenda pakare paOI hamumbotadza kuona vanhu futi vari kudzorwa futi vari kuyaipa vachitaurwa kunzi mishonga hapana. Bhikozi takatopuwa manumbers yekuti tifone tipote tifona tichibvunza kuti mishonga yavapiwa here. Havasi kutombozivo kana ivo kuti mishonga ichawanika rini iwe. Saka ndozvatakutya izvozvo zvekuti paanozowanika tinenge tichimwei tinenge taapapi. Ini handina. Saka ndaane 3 days man ndine 1 combination yandiri kumwa iyoyo. Imwe chitatu HP yacho handina.
Kunyange hazvo paine mushonga wakaparurwa gore rakapfuura unonzi dolutegravir. Vachinaire vanoti hazvisi sinyore kungonwa mushonga wese wese nokuti panofanirwa kutangwa paongororwa zvakadzama munhu asatapiwa mumwe mushonga.
Saka iwo tinotonzwa kuti wakanaka chaizvo isi watanchimwa isu sungu ya taimwe yanga ine maafter effects akawanda. But tiri kunzwa kunzi iwo mushonga wamuri kutaura iwoyoyo wakanaka hauna maside effects paupuwe isusu tiri pasecond line. Masecond liners ndo vanhu vanenge vakaita treatment failure pafirst line. Ukapinda pafirst line vaya pakaita treatment failure for any reason unoiswa pasecond line yacho.
Matambudziko ari kusangana navachinhaire. Matambudziko ari kusanganawo nevanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika. Sangano reUN AIDS rinoti vanhu vanorarama neHIV muZimbabwe vanodarika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru. Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 paBelvedere Council Clinic neWilkins Hospital inoratidza kuti mishonga yakaita seatazo neunonzi abacavir iri kunetsa kuwana. Izvi zvakatsigirwa nachiremba mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi, avo vanoti ichokwadi kuti mapiritsi anopiwa vanhu vanorarama neutachiwana ratove dambudziko rabata nyika yese.
Generally maARVs ari kunetsa. So izvinezvi think from last week the supply yange yambonani, but again zvinhu zvekuti haudi kuti uende wakwira bhazi richinetsa unoshaya mishonga yako. But what is on the ground ndekuti iri kunetsa mishonga yacho pamahospitals edu.
Dr. Chonzi vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachifambira mapirits avo mazuva ose nokuti vazhinji vacho vane zvirwere zvinenge shuga neBP izvo zvinokwanisa kudhererwa nechirwere cheCOVID-19 chechauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Hatitodi kuti vanhu varamba vachiyaka pavukidzi every week. Tinoda kuti vamapomishonga yavo 3 months, 6 months oso nemazuva neCOVID ayo want people kuti varamba vachigoya uya pazvipatara. Tinenge tichida kuti vati akauya once in 6 months, once in 3 months. Kana tukwa pa mahanoiki vatirikutoita tichitowedzera risk yeother conditions po vane immunity inogona kunge isina unyatsosimba. Saka we don't want that.
Studio 7 yakamboedza kubata mukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe mamiriro akaita dura remishonga yeati kusangano ravo, asi havana kubatika panhare mbozha yavo. Vakafano bata chigaro chemunyori mubazi rezveutano Dr. Gibson Mhlanga vakaramba kutaura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekurangwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti muzvipatara zvehurumende. Panguva iyi huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi huri kuramba huchiwedzera munyika. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu zvinonzi zvaita manyamamire nerongo muzvipatara nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti uko chirwere checoronavhairasi chiri kuramba chichiendererawo mberi munyika. Vamwe vanhu munyika vaenderera mberi nekuramba mari dzemabond notes. Chimwe chizvarwa chekuchina chinopfuura vashandi vacho vaviri kugweru zvokonzera mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambangozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Thank you.